This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gunyana 26, 2015. Makateerera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti tatove nema-three seasons tatamiswa netokwe mukosi. Vanhu vanongoita kugadziriro asika nzvimbo iyi haisi yokurima. Ndochinhu chokutanga ichocho. Tinorimei kungogarawo just like that kungoti hamheno kana zuva rabuda.
Vagari vekuno Hanins Ranch kumasvingo vanoti upenyu huri kuvaomera zvakanyanya uye havasati vapindurwa tsamba yavo yenyunyuto nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vashandirwi vave kutsika madziro panhaurirano dzekuvandudza mutemo weLabor Act, vachiti havasi kufara nenyaya yekuti ushande uchidzoka kumashure. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vashandirwi vave kutsika madziro panhaurirano dzekuvandudza mutemo weLabor Act, vachiti havasi kufara nenyaya yekuti ushande uchidzoka kumashure. Pari zvino pari kuitwa nhaurirano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende dzinozivikanwa nekuti Tripartite Negotiating Forum. Dare reConstitutional Court muna Chikunguru rainge rati vashandirwi vanokwanisa kudzinga basa vashandi kana vachinge vapiwa mwedzi mitatu sechiziviso. Asi hurumende kuburikidza nedare reparamende yakazoti izvi hazvifaniri kunge zvichiitwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Zvatiri kuona zvichiitwa netinovashandira ava hatisi kuwirira nazvo, because ivo vanenge vachiti mutemo uyo wakaiswa nehurumende uyo ngakuchinjwe zvimwe zvaitwa iyo zvino tisati tataura nezvakawanda. Saka huri kuri kuendera pamberi, asi ndiuona kukakavadzana chaizvo nemameetings ekutanga aya.
Maita misangano mingani kusvika pari zvino?
Kwaitwa misangano miviri. Musangano wekutanga wange uri musangano hurumende ichipa chinangwa chayo chokuti vanoziziva kuti mutemo uyo hauna kutakura zvinhu zvese zvaidiwa nemaboka ese. Saka zvinoteera ndezvekuti maboka aya ngaaunze zvinhu zvavo zvavari kufungidzira kuti zvakasaririra. Tabva tatenderana kuti takutoisa tingati macommittees maboka ekutaurirana vati informal discussions. Patatanga manje kuti takutotaura zviri mukati ndiko patasangana nedemandi kana kuti zvinodiwa nemaemployers vari kuti tisati tapinda kana kubata chii. Izvi neizvi neizvi ngazvireviziwe first. Takati kana yakadaro inenge yakati nesei. Ndiyo musangano wanezuro. Takati hai, ngava zvinyore pasi izvozvo zvavari kuti ngazvireviziwe, ngazvichinjinurwe first, tozozviongorora. Nenyaya yekuti hurumende iri kutaura isina zvayanyora pasi, toda kuziva kuti iyo hurumende yakamira papi panyaya izvozvo. Pachirungu vanoti nyaya yeretrospectivity, kuti mutemo unoshanda uchidzokera kumashure. Yakamira papi pacho? Tinota pepa rinobva kuhurumende ipapo.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Vagari vekuno Hanins Ranch kumasvingo ava vakabviswa kunzvimbo yetokwe mukosi vanoti vave kunonga svosve nemuromo. Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakabviswa kumahombekombe etokwe mukosi muna 2014 mushure mekunge munzvimbo iyi maita mafashamu emvura. vagari ava vanoti tsamba yavakanyora kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe haisati yapindurwa. Tsamba iyi yakanyorwa gore rino muna Chivabvu. Vagari ava vaikumbira kuti vaMugabe vashanyire nzvimbo yavo vaone matambudziko avari kusangana navo. Hatina kukwanisa kubata hofisi yavaMugabe kuti tinzwe divi ravo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mugari wekunzvimbo iyi vaMilton Moyo.
Upenyu huri kungotiomera, hapana chatingati chakanaka. Na ukatarisa zvino vanhu vanoenda kurailway vachindosika kuchitwa a lot of zvinhu zvisina kunaka. Kuri kuitwa chifambi kurailway vanhu vachitraya kuti vararane vanhu vetokwe mukosi.
Tichitarisawo tsamba yamama nyora kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakapindurwa here?
Hapana chati chapindurwa. Kune tsamba dzakawanda dzakanyorwa wanipa yokwa president hatisati tawana zvinobatika zvatingati zvakapindurwa. Varipo vanhu vakapiwa mari zvisingaenderani nezvivakwa zvavanga vainazvo vakanyorawo tsamba dzenyunyuto hapana chati chapindurwa. Saka ivavo vanga vakangozvirizepawo vachiti zvichida hatigoni kuti tirambe tichisundidzira nyaya dzedu nokuti kune vamwe vanhu vasati vabhadharwa. Saka nyaya dzose dzisati dzapindurwa ende tiri kunzwa kuti kune magudu range yavaitaura kuchiti vachiti kune magudu range vanhu vetokwe mukosi vanofanira kuenda kumagudu range. Maovheti anga akabata-bata nzvimbo iyo vakangobatira. Saka maovheti anonzi akahwina that case vaenda kundoita musangano wavakati imi vanhu moda kubvisa vanhu vetokwe mukosi wai muchida kuvabvisa kupavari vari muvabvisirei ende muchivaendesa ukoko maiti vadini. Saka hapana kwatinofunga kuti tiri kuendeswa ende dzimwe hama dzedu dzisati dzawaniswa nzvimbo vari kumavillages akaita seAEE neD vanhu vachingatenderwi kuvaka vakangonzi garai. Saka inyaya iri kutonetsa iyoyo Blessing.
Tatarisana nemwako wekurima uyu chipani chiri kurimawo nevanhu here uko
Blessing? Nyaya iri kuitika ndeyekuti tatove nema-three seasons tatamiswa netokwe mukosi. Vanhu vanongoita kugadziriro asika nzvimbo iyi haisi yokurima. Ndochinhu chokutanga ichocho. Tinorimei kungogarawo just like that kungoti hamheno kana zuva rabuda tinongotiwo kana ravira toti hamwari variko.
Mugari wekunowa Nenzi Ranch vaMilton Moyo vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Instagram. Yeah, you know.
Na faza my sister. Na faza munu wese ma sweeter. Doro tadira bazita faza bari bazita faza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makatera Studio 7. Waya waya.
Muza waya waya. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Rugare Murwira, mumwe wemadzimai vekuZimbabwe vanopinda svondo yeRoma uye vari pamusangano mukuru wemhuri uri kuitwa muguta reFiladelphia muno muAmerica pari zvino. Musangano uyu waparurwa nasi naPapa Francis. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Murwira.
Ndinotenda.
Mungatitsanangurirwo kuti zvii zvamafambira iko kuno kuAmerica uyezve zvidzidzo zvenyu zviri kufamba sei pari zvino?
Isusu takauya tiri boka rine chairo namba inosvika 25. Takauya takanangana nezvekudzidza zvinhu zvekuti tigozonobatsirana mumaparishi makasiyana-siyana. Ende zvazvo zvinonyanya kufadza ndezvekuti madzimai akauya nevasikana vatiyarukeniwe vari kutsvaga kutangiwo dzimba. Taitawo madzimai mawidhows mukati medu sirikadzi toita madzimai akawanikwa ane varume vavo vavakatiuya navo pachirongwa ichochi zvichireva kuti pane inonzi bezi.
zvinobatsira sei kuti muwanikwe imi semadzimai muchiuya kuzvirongwa zvakadai?
Zvinobatsira pakuti tinoziva kuti isusu tiri kudivinge tom mumba kana mukatangwa imomine shoko zvese zvichazonge zvichiri kumberi zvinowanikwa zvichiendeka.
Munoona zvichibatsira here kukudza vana muchishandisa chitendero? Tinoona kuti imi muri pasi pechitendero chechikatorika. Zviri kukubatsira isei semadzimai kukudza vana venyu?
Zviri kutibatsira mufunge. Chandinoona ndechekuti iwewe samai, you are the first catechist mumba mako imomo. Saka kana uine ruzivo rwekuti chii chinombonzi chikatorike, unokwanisa kudyara mhodzi iyoyo vana vachiri vadiki vobva vangokura vakatobata chikatorike ichochi, midzi yacho vobva yanyatsodzikadzika. Saka zvinowanikwa zvichibatsira bhozi vana pavanokura vachabuda mudenderi vachienda nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka by so doing vana ivava vanenge vakufamba vachifambisira chitendero chedu chechikatorike munzvimbo dzakawanda dzakasiyana siyana, because vana mazuva ano vari kuti vamwe vanokurira vafu vari kunze kwenyika yedu yeZimbabwe. Asi kana vachinge vakawana tendero vachiri vadiki vanoenda nazvo kwese kwavachaenda. Hazvinei kuti vari kugara kunzvimbo ipi, kungava kuno kuAmerica, kungava kuBritain, kungava kana ine part of Africa, atleast mhodzi inenge yakatodyarwa. Saka hazvimba zvafamba zvakanaka kwese kwavanenge vari.
Muri muZimbabwe munopindira kupi, uyezve zvii zvamuri kufungidzira imi kuti muchanopakurira vamwe zvamadzidza imo muno muAmerica?
Tiri kumusha isusu tinopindira ku Waterford Parish muHarare, Archdiocese of Harare. Zvatinotarisira kuti tichanodzidzisa vamwe vedu tinge tadzokera tiri muparishi imomo tine masection. Saka masections imomo tinowanzopiwa nguva yokuti tigoverane nevamwe zvatinenge tanodzidza. Zvobuda masections ibva zvaenda maparishi zvotekeshera muAchdiocese.
Tinoonazve imi muchawana mukana wekuona Papa Francis. Muchinge mapiwa zvenyu mukana wekuti mutaure navo, zvii zvamungavaudze semudzimai senhuna dzamunotarisana nadzo muri kuZimbabwe?
Tawana mukana iwoyo, inini ndingade kutaurira baba kuti madzimai anofanira kupuhwa nzvimbo muchechi yekunyatsopuhwa platform yekuti vataure vakamirira madzimai. Ndofunga muchechi tikatarisa vanotungamirira maparishi vazhinji vacho mapriste varume, hakuna mupriste wechidzimai. Tinozotangira palevhel iyeya yemasista, atinoti masista, but mabrotha nemasata vese varume. Inini ndinofunga kuti pakange nzvimbo idzodzo aishinzi zvinochinjwa, ndaifunga kuti mudzimai akanga ari panzvimbo iyoyo, inini ndinofunga kuti shoko rinofamba zvakanyanya kunaka, riri kusimudza kufamba futi. Uye madzimai tine patience dzimwe dzakanyanya kuburikidza nemavakidzo edu atakangoitwa. Tisasa amai Maria kuti vaive nepatience dzakadii pamwana wavo wavakazvara, vakazarira nyika yese.
Mukupeta hurukuro yedu, zvii zvimwe zvamungadewo kupakurira vakateerera panguva ino zvamadzidza ikoko kumusangano wemhuri uri kuitirwa kuPhiladelphia muno muAmerica?
Ini zvandingade kuti ndidzidzisane nevamwe pane zvatadzidza pasasvika pazuva ranhasi ndezvekuti mhuri inokosha. Munhu womudzimai aripo kubatanidza, aripo kuyananidza, aripo kupa rudo, aripo kudzoreredza. Ende iwe mumakambani ndoda kutaurawo ndichiti mumabhodhroom mudai maitawo bhalansi yekuti muwanike mine munhu womudzimai mubhodhroom. Mudzimai munhu ane empathy, munhu iwayo wekuti nyange tikati isusu tada kuburisa vashandi basa kana kuti tada kuridyusa masarari avo, tinotarisa iwewe kuti amai ava vakabuda basa dungwe riya riri kumba iri rinozodyei. Saka ini tinofunga kuti mwoyo womudzimai tikawanikwa vakaritizenekwa nzvimbo dzakasiyana siyana, chokwadi tinowana nyika yedu isusu
Rugare. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rugare Murwira, mumwe wemadzimai vekuZimbabwe vanopinda svondo yeRoma, avo vari pamusangano mukuru wemhuri uri kuitwa muguta rePhiladelphia muno muAmerica pari zvino. Kunge manga muri nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Takenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenyaya yemumwe murume anobva kwaChiuta, Gray Mpinganjira. Uyo akawanikwa aine mhosva yekuwanikwa aine nyoka yerudzi rweCobra. Akabvisiswa mari yefaindi inoita $150 mushure mekunge awanikwa nedare aine mhosva yekutyora mutemo weParks and Wildlife Act. Mpinganjira anobva mudunhu rekwaChiuta, izvo zvaita kuti titsvage Ishe Chiuta vaEdison Chiuta kuti tikurukure navo pamusoro penyaya iyi. Tinogamuchira nemufaro pa Studio 7 Ishe Chiota.
Makadini.
Aiwa istiri wapenyu Ishe Chiota. Tati nhasi timbonzwa nezve nyaya yakanga iri kudarire dzimhosva yemurume wekwachiota anonzi akawanikwa aine nyoka yerudzi rwekobra. Imi sachangamire chiota munotambira sei chiitiko ichi?
Maita zvenge kuti titaure nezvinhu zvakafanana naizvozvo. Nhau dziri kuitika munyika nhau dzimwe dzisina kururama nekuda kwekuti vanhu vanenge vachida kutsvaga mari. Dambudziko ratasangana naro idambudziko remaprofita nen'anga. Vane vanotengeserwa zvinhu izvozvo vachinemera vanhu kuti vane chakati. Hatizive kuti hurumende kana yavichitarisa izvozvo iri kuda kuti vanhu vasvike papi nekuda kwekuti zvimwe zvacho vari kuzviita nekuda kwekuti vane dzivirire inobva kuhurumende. Tiri kukwanisa kuda kupa mazishe masimba akakwana ekuti vataure nezvinhu zvakafanana naizvozvo.
Imi she muri kuti munhu uyu aida kutengesera maprofite kana dzin'anga nyoka iyi, asi tinonzwa kuti iye akati yanga iri nyoka yaakapiwa namai vake, yaakasiyirwa namai vake.
Tiri kutaura nemunhu ari kutara mhosva. Mazivire atinoita chete, inini kana ndikawanikwa ndabata ndikehwe ndaba, dovi rakatonamira mukanwa ndinotaura kuti ndiri kunzi ndatiba dovi. Munhu ari kutara mhosva, vanhu tese tinoziva mukomana uyu nemararamiro ake nezvaanoita. Hakusi kumupomera, asi kuti vanomuziva vanoziva kuti Grey zvaanoita ndezvizvizvi. Vanhu vainotamba nenyoka vaitamba nenyoka nana Green Danger kusvika Green Danger arumwa akafa iye akasara achienderera mberi achiita izvozvo.
Zvino zvachiri chiitiko chekuti ndo mararamiro ake murume uyu, sei muri kurega achienderera mberi?
Hatina simba pamusoro pazvo nekuti hurumende haisi kupa madzishe simba rekuti vaite zvavanofanirwa kuti vaite munharaunda dzavo. Vanhu ava vari kudzivirirwa nehurumende kuti vachiwanika vachiita izvozvo nekuti kuti vadzisee nyoka idzodzo pamataundi zvipi nepai isimba rinenge richibva kuhurumende. Dai kuri kuti madzishe anopiwa simba rakakwana vachishanda neroyal wild life, hakuna zvinhu zvakafanana naizvozvo zvinofanirwa kuitika panzvimbo dziri public kana kuti munhu awanika aine chinhu chakadaro.
Makore apfuura mashomai takambonzwa zvakare iko kwachiota kuchinzi kune mumwe akanga achizviti muprofiti akawanikwa aine zizi. Zvii zviri kuita kuti vanhu vange vachisununguka kusvika ipapa mudunhu menyu Ishe Chiota?
Ndinoramba kuchingodzokorora, asi chiri chimwe chete chiri kuitika ndechekuti madzishe kubva kwakuuya kwakaita hurumende yedu yakatyopisa masimba kubva kumadzishe. Naizvozvo vanhu havachakune kukudza kana kutya kana kuziva kuti ishe ane chinhu chaanofanira kunge achiita mudunhu.
Zviitiko zvakadai izvi zvinokanganisa zvakadii mitemo netsika nemagariro emudunhu menyu?
Kana ise kutaura kwandiriita handisi kufara kuti ndichiri kutaure nezvazvo nekuti ndinotonyara kuti nyika inozoti kudii mangwana ichindiona ndichifamba. Nekuti dai madzisha aene simba munhu wewe aifanirwa kutoitiswa nekuti zvinhu zvinoteera kuti zvisingafanirwa kunge zvichiitika mukati menzvimbo.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai Ishe Chiota nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinotenda vateereri.
Manga makateerera kuna Ishe Chiota vaEdison Chiota muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mawaka Blessing Zulu.
Tombotarisa mitambo yenhabvu iriko mangwana muCastle Premier Soccer League. Capes United ichatamba neHighlanders kuNational Sports Stadium. Chicken Inn ichatamba neDynamos kuBaba Fields. Dongo Soul Muse ichatamba neHwange kuVengere kwaRusape. Kuchitiwo How Mine ichatamba neWawa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vagari vekunwa Nancy Ranch vanoti upenyu huri kuvaomera zvakanyanya uye havasati vapindurwa tsamba yavo yenyunyuto nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Sangano revashandi reZCTU rinoti nhaurirano dziri kuitwa pakati pevashandi neveshandirwi dzave kuramba kunyatsofamba zvakanaka mushure mekunge vashandirwi voramba kubhadhara mari dzekupukuta dikita kuvashandi vakadzingwa mabasa vachidzokera kumashure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Nokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.